mutongo wedare magistrate amai mare wanazogopa vapa mutongo wekuti vakalo avarupomirwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vatongo vachibva mutirongo uye vadzoke zvakare mudare musi wa24 chikunguru. Mutungamiri wechikata chemagweta avasikala vaalec mchada hama vange vaisa chikumbiro mudare chekuti vabudiswe mutirongo nekuti mapurisa akatyora mutemo unovasungira kuti vaendese musungwa mudare redzimhosva mukati memaawa makumi mana nemasere kubva panguva yaakasungwa mupari wemhosva.
Isusu patapinda mudare tataisa chikumbiro chekutizo vasikala vanga vagarisa vakasungwa nemapurisa sezvo mutemo unotiwo munhu akapedza 48 hours asati aiswa kudare redzimhosva anofungirwa kuti achibva adzikinurwa asapinda mudare redzimhosva. Saka ivo vakasungwa musi wa10 nemapurisa na8 o'clock makuseni, asi kuno kukoti vadi vazosikana 9:15. 48 hours dzacho dzatopfuura. Saka taisisa chikumbiro chekuti sezvo 48 hours dzacho dzapfuura vachibva vadi varegedzwa zvavo.
Asi muchinjisi wenyaya vaelson Chabarika varamba kuti vasikala vabudise vachiti mhosva yavakapara ihombe. Vamuchada hama vati kunyange hazvo mutongi apa mutongi wake ivo nevamwe vake vanoti vaharison Ngomo, vajeremiah Bhamu, vadouglas Monzora pamwe namuzare tatenda shoko vakuenda kudare pamusoro mumasvingo kundoita chikumbiro chekuti vasikala vatongo vachibva kuumba.
Saiko zvinoizvi vanzi vambondogara kutirongo kusvika musi wa24 mwedzi unoyu, asi iko zvino zvataakuita taakudi taakuenda kudare guru redzimhosva rehigh court patinondokumbira mari yechibatisi yebheiri kuti vatongo vachibva pano.
Mudare umu vasikala ava vachange vachigara kumasvingo remand prison vapiwa mukana wokupa huchapupu vakanyunyuta mabatirwo avakaitwa nemapurisa vachiti vakashungurudzwa. Vasikala vaudza dare kuti vakabviswa kuHarare vachiiswa kubhikita magwata avo pamwe nehama dzavo vasingazivi. Vati vakauya kubhikita vakakumbwa nevarume vavakapakatira kuti uye vakasungwa maoko nemakumbo pamwe nekupfekedzwa chisaga musoro mavo kuti vasaone kwavari kuenda. Vativo vakanyimwa chikafu nekurambidzwa kumwa mishonga yavo yeBP kwemazuva maviri. Vamuchada hama vaudza dare kuti zvakaitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzavasikala. Vakudza dare rikomekedze kuti mabatirwo akaitwa vasikala aferefetwe. Mutauriri weMDC vaDaniel Molokelo avo vange vane humwe utungamiri padare apo uhwo hunosanganisira murongi wemisangano vaAmos Chibaya vati havana kufara nemutongo wokuendeswa mumwe wavo mutirongo vakamirira kutongwa.
Tinonzwa kusapfara, tinonzwa kusakutikana. Dai zvichibvira dai atokumbira kuti aite chii. Chikumbiro chachiri chokuti atobudiswa nhasi because 48 hours dzacho dzange dzakwana nenyaya yaanga akomburena nayo kuti haana kubatwa mushe. Saka judgment yacho haina kuenda mushe. Tinonzwa kusapfara, tirikuchema naye.
Ime nengo yeMDC vala kumoshinopusa vati mhosva iri kupomerwa vasikala ndeye nhando.
Zvekutamba hadzisi mhosva dzinogona kunzi dzinotenderwa kuti dzingawana dzingararama mukoti, nekuti nyaya iyi ukaitarisa inyaya yezvinhu zvinonzi zvinotaurwa parali, uye ukatarisa kuti nemhaka yeMDC ichirarama, MDC inoraramira kubvisa ZANU-PF kuti tiunzwe utongi hwejekerere munyika. So kutaurwa kwemashoko ekuti tinoda kuti hurumende iripo ibve hazvisi zvinhu zvinosungisa. Kutaurwa kwemashoko ekuti tinoda kuti vamunangagwa vabve hazvisi zvinhu zvinofanira kusungisa, nekuti vamunangagwa varipo pachigaro, nekuti vakatombobviswawo vamugabe pachigaro. So kubviswa kwavamunangagwa haisi mhosva, ndochokutanga. Kubviswa kwavamunangagwa zviri pamutemo, zvinhu zvatiri kuita sevanhu vemDC. So vasikala havana mhosva, vasikala vangotaura zvatinotaura zvatinoda isusu vana vezimbabwe.
Hurumende inoti vasikala vakapora mhosva iyi musi wesvondo chikunguru 7/2019 kumandadzaka apo vakataura pamusangano webato ravo kuti vachabvisa hurumende iri kutonga gore ra2023 richaitwa sarudzo risati rasvika. Vasikala vakazvipira kumapurisa epaHarare Central musi wechipiri ndokubva vabvarirwa muchitokisi. Vakazoendeswa kubhikita nezuro magweta avo asina kuziviswa. Vasikala avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vava munhu wechimakumi maviri nemumwe chete kusungwa nemhosva yakadai gore rino. Vakawanikwa vane mhosva vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore anosvika makumi maviri. Vatsigiri veMDC vazadza imba yanga ichinzwika nyaya yavasikala, uye pange paine mapurisa akati wandei padare nhasi kudarika mamwe mazuva. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Dhambi Maramba.